zvikwembo chinyanyinyi pematimba chamiranda pera mina ndinave kukhetsa zvikwembo chinyanyinyi pematimba chamiranda pera.
Mamazala varo zvichikonda ndirabere ndirivuwo god for the path chats sezvichikwembo shinishamulile mwino ukutamba piano dzule pasi ndipole muye wanga upole man and ndi chill zvezvambaisa ndihile man and ndipole ukutamba piano dzule pasi ndipole muye wanga upole man and ndi chill vachimboranga matombo nendipata mucheto jajava mulisa wanga patuchedze kalwen it's a brand new day nendonyama baba badabane nechedza nungu yanga mbilu K, vari funa ulingana aba pfizva pfungwa vari ndila K, samurisa aba todi ndichi imela tungu yeah.
Chinga ni ni pema chima, esha ni rando pera.